Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 11/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU PF yoronga kutora mamwe mapurazi kuitira kuti ipe vechidiki vayo. Hurumende inorasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kuburikidza nekutengeswa kwenzvimbo dzekugara zvisiri pamutemo. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo muzvipatara zvehurumende umo varwere vari kutora nguva yakareba vasati vaonekwa naana chiremba naana mukoti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nasi vakurudzira bazi rinoona nezveminda pamwe nekurima kuti ritore mimwe minda rigovere vechidiki veZANU PF vavanoti havana kupekurima pakakwana. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vashara pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo pamwe nevemakambani anogadzira mbeu waitirwa pamuzinda webato reZANU PF pamberi pemusangano wepagore webato iri uyo wakatarisirwa kuitwa kuGoromonzi. Vamohadhi vati vechidiki ndivo musimboti woupfumi hwenyika, saka vanofanira kupiwa minda kuti vawane pekurima. Vamohadhi vakurudzira bazi rinoona nezveminda nekurima kuti ritore mamwe mapurazi ripe vechidiki vebato ravo ava kuti vawane pekurima.
To government, or to our ministries, especially the Ministry of Lands, the youth that are here, most of them, I am told, are leasing from those that have got the land.
Kuhurumende, kumapazi edu ehurumende, zvikuru sei kubazi rezveminda, vechidiki vari pano, vazhinji vavo ndiri kuudzwa kuti vari kutobhadhara kune avo vane minda, kana avo vasiri kukwanisa kushandisa minda yavo zvakanaka. Nokudaro, panodikanwa kuti mutore mimwe minda, kana kuti mupe vechidiki ava minda kuti vakwanise kurima. Hongu tine varimi chaivo vari kurima, asi tinoda kuti vechidiki vapiwe zvavanoda uye vazvishandise, nekuti ramangwana nderavo uye nyika ino ndeyavo.
To be given what they want and let them use it, so that because the future is theirs and this country belongs to them.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kupiwa mikana yakaenzana zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi.
Zvataurwa navamuHadhi izvi zvinokatyamadza chaizvo, nekuti tinoona kuti pamutemo chaipo, bumburi redu remutemo reconstitution yeZimbabwe rinotaura izvo kuti munhu wese wemuZimbabwe ane kodzero yekuwana mukana wakanaka kuti aite participate munyaya dzezveupfumi hwenyika. Saka kana takuona Vice President wenyika achitaura kuti minda inofanira kutorwa kuti ipuhwe kune mayouth ezano, hachini chakashata chaizvo, ende hazvikurudzirwe pamutemo, nekuti mutemo unotarisira kuti munhu wese anofanira kubatwa zvakanaka pasina kusarura kuti anokubva kubato ripi. Nyangwe iwo mayouth ari kubva kumapato akasiyana siyana vanofanira kutenderwawo kuti vawane land kana kuri kunzi inenge yawanika.
Nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi pakatangwa chirongwa chehurumende chekugovera ivhu kuvatema zvisina tsarukano muna 2000 ichipa vanhu vasina mari pamwe nezvekushandisa muminda. Kutorwa kwakaitwa minda uku kwakaitwa zvine mhirizhonga zvakaita kuti vamwe varimi vechichena varasikirwe neupenyu hwavo. Chirongwa chekugovera vatema ivhu chinonzi nesangano reCommercial Farmers Union chakakonzera kuti varimi vanodarika zviuru zvina varasikirwe nemapurazi pamwe nemidziyo yavo uye vashandi vavo vasare vasina chokubata. Vamohadhi vakurudzira vechidiki kuti vave neukama nevemakambani anogadzira mbeu avo vachange vaine zviratidzwa zvezvavanogadzira pamusangano wepagore weZANU PF uchaitirwa kuGoromonzi. Zvichakadai, mutungamiri weboka revechidiki muZANU PF reYouth League vapupuraito Garepi vaudza vechidiki vebato ravo kuti vadzosere zvikwereti zvavanenge vapiwa nemabhanga anenge avakweretesa mari yekuti varime. Bhanga reEmpowerment Bank riri kupa vechidiki mari yekurimisa vasina chibatiso kubhanga iri kana kuti collateral izvo zvatendwa navatogarepi. Vatogarepi vati vanenge vapiwa zvikwereti nemabhanga vakadzosera zvinoita kuti ukama hwavo nevemabhanga ava husimbaradzwe.
Security and peace of mind, because most of the youth are going to run our land, we are in my structure as ZANU PF. Saka kana asinga sadi kubhadhara munongo uya ipo pano moti hawa togare pinda kapa maiti enyu asi hawa chadi kubhadhara ewe ipawa bengi zvakare munongo inga saizvozvo moto uya tototaura namaiti kuti vabhadhare chikwereti kuti mumwe wake agokwanisawo kutora chikwereti chimwe chete ichocho agokwanisa kuamba achikura mufamiri.
Pataenda pamhepo, komite yepamusoro yeZANU PF yepolitbureau yanga iri mumusangano ichizeya nyadzi dzange dzichikurukurwa nezvadzo pamusangano wepagore webato iri uri kutarisirwa kuparurwa nemutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Zvichabvumiranwa mumusangano uri kuitwa wepolitbureau uyu zvichazeyewawo zvakare mangwana nekomite yepamusorosoro pakati pemacongress muZANU PF yeCentral Committee pamusangano wakatarisirwa kuitwa pamuzinda webato iri mangwana. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti bato ravo ragadzirira zvakakwana musangano wepagore uyu uye vanoti vari kutarisira kubuda nezvisungo zvakawanda zvinobata nyaya dzezveupfumi hwenyika zvematongerwo enyika pamwe nemamiriro akaita zvinhu mubato ravo. Musangano uyu uri kutarisirwa kupindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gwaro rakaburitswa necommission yange ichiongorora mashandisirwo nematengeserwo enzvimbo dzekugara madhorobha nenzvimbo dzakatenderera kana kuti Commission of Inquiry into the Sale of State Land in and Around Urban Settlements iri kuratidza kuti hurumende yakarasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora uye vanhu vaitengeserwa vakarasikirwawo nemari yakawanda zvikuru. Sachigaro wecommission iyi Justice Tendai Uchena vakapa gwaro iri kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vavimbisa nhasi kumusangano webato ravo reZANU PF kuti vachasunga vose vaitengesera vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo uye kuripa vakabirwa. Gwaro iri riri kushorawo zvikuru zvinoitwa nebazi rezvematunhu iro riri kupomerwa mhosva yekuti riri kuita kuti zvive nyore kuti zveuori zviitike. Uye gwaro iri rakurudzirawo kuti vanhu vainge vaine chekuita nekugariswa kwevanhu kubva muna 2005 kusvika pari zvino vaferefetwe kana vaine mhosva dzeuori dzavakapara. Commission iyi yati veZimbabwe Anti-Corruption Commission, National Prosecution Authority nemapurisa vanofanira kupindira panyaya iyi. Nhasi vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuru yechitungiza Engineer David Duma uye mukuru mubazi rezvedzimba mukanzuru iyi Amai Hazel Sitole vambomiswa basa vachipomerwa mhosva dzekutengesa nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Vamwe vakuru vakuru vemishandira pamwe vanosvika gumi nevaviri vakatosungwa nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mutauriri weZAC vaJohn Makamure vati tizovafonera asi hatina kukwanisa kuzovabata tisati tauya pamhepo. Asi tabatawo meya weguta reHarare vaHerbert Gomba avo vati vari kutambira nemaoko maviri gwaro iri.
Tinonzwa kufara zvikuru kuti pabuda ripoti yekubiwa kwakuchitwa lendi dzichitengeswa nemabharonzi vachitorera vagari vedu vemuHarare mari yakawanda. Zvanga zvichitadzisa kuti mitemo yedu yeurban planning itedze. Saka tinotenda zvikuru ende totarisira kuti maland barons aya achabatwa neuwandu hwavo, voterwa maproperties avo, mari dzavakatora dzidzosere kuvagari nevanhu vanga vachitorwa mari. Chidzidzo zvakare kuvagari vedu vemuHarare kuti hamufanirwe kuti munge muchingobudisa mari zviri nyore kuvanhu vamusingazive, kuvanhu vane manyautsa mukanwa, vane sweet tongue, nekuda kwekuti akapfeka t-shirt yemusangano kana kuti akapfeka chi kana kuti anoimba sere. Izvozvo zvinhu zvekuti zvinopedzisa mari mumba nekuteera zvinhu zvisina zvisiri pamutemo. Nyika yedu yanga yaparara nemaland barons aya. Upfumi hwakawanda hwakaparadzwa nemaland barons aya. Matoro anoshandisa panatural process yepurification of water anga apedzwa nemabarons aya. Saka nesu tatichitambudzika zvikuru kuti ko tingaronge guta zvakadiiko kana vanhu ava vasingabati. Saka tinotenda zvikuru vazhinji vangu vapinda munzvimbo dzatakatara kuti toda kuisa masuwa plant, vamwe vangu vapinda munzvimbo dzakasiyirwa zvikoro, vapinda munzvimbo dzakasiyirwa kuti remangwana tinge tichivaka makliniki mapolice station.
Tichitarisa muguta reHarare mungati inzvimbo dzipi dzanga dzatorwa nevanhu ava dzamunoziva?
Ukaenda matoro kunana kurana Maubrain uko kwa kune matoro ainzi Greenway akanga atorwa achivakwa kunana Budiriro uko kunana Harare South mumakuwa chaimu chaimu mamakupi. So ndoo nzvimbo dzatiri kutaura idzi kuti munhu autsvage mari nenzira dzakadaro unofanira kutsvaga basa nekutsvaga zvekuti uzviitire kwete kutsvaga mari nekutora lendi siri yako uchitengesa uchinyembera vanhu kuti munovaka dzimba panzvimbo dzisingabvumirwi.
Asi vamwe vangu vachichema chemawo kuti mamwe makanzura anga achiitawo iyo nyaya yechioko mhomwei. Zviri kufamba sei ipapo mea?
Chiripo chiri kliye ndechekuti kana hapana kanzera akazviita ikatotarisa ripoti toti abatwe nekuda kweripoti kana yakamubata. Asi pane zvimwewo zvokungonongedzawo makanzera nekuti pamwe wakadyiwa naye primary election kana kuti uriwo rimwe bato, saka uyo akazohwina nderimwe bato. Izvozvo hatizvikurudziri, hatizvitedzeri ende hatizvitore siriasi.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunhare muHarare. Kunyange hazvo mamwe madhokotera ari kunzi ave kudzokera kubasa, zvinhu zvichiri kure nekumira zvakanaka pachipatara chemupilo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Muzvikamu zvinorapwa vanhu vachibva kumba zvecasualty neoutpatients pampilo hospital kwange kuine mitsetse yakareba yevarwere uye vange vachitora nguva yakareba kuti vabatsirwe naana mukoti vange vari pabasa. Mumwe murwere ari kunetsekana neitsvo vabrown mbewe vati havana kukwanisa kuonekwa nachiremba asi vakwanisawo kurapwa navana mukoti. Vambewe vachema-chema nerekuti mishonga yavanofanirwa kuve nayo yanzi haipo pachipatara apa, izvo zvovamanikidza kuti vanotenga kunze.
Chokwadi kurapwa ndarapwa zvangu. Simanji injection yandiri kubayiwa yachona, injection yachona, mapirisi achona haasi kuwanikwa. Inonzi enda kunotenga. Kunotenga kwacho anodhura zvekuti mari yacho handina. Kuno kwakuna, zvinonzi enda kunotenga. Saka ndodambudziko randiinaro iroro.
Mumwe murume anga aperekedza mudzimai wake ari kuzarirwa vaJames Mlambo vati vamira kwenguva refu vasati vabatsirwa vachiudzwa kunzi chiremba wavange vachifanirwa kuonekwa naye ange achiri munzira kuuya kubasa. Mumwe mudzimai angozvidoma nerekuti amai mwoyo uyo ange auya nemwana wake kuti azorapwa atsinhirawo kuti amira kwenguva refu asina kubatsirwa.
Ndatove ne 2 hours handisati ndarapirwa mwana. Mwana ari kurwadziwa, tiri kungotenderedzwa kumakiyu acho, hapana kana chiri kufamba. Tori panguva yakaoma nevana vedu nevarwere vese vari panapa, tombozva kuti todini.
Chipatara chemupilo icho chinova chipatara chikuru chechipiri munyika china madhokotera 204 uye madhokotera 51 ndivo vange vadzingwa basa kusvika pari zvino. Mukuru wechipatara chempilo Valenard Mabande waudza Studio 7 kuti pana vanachiremba vanomwe vadzoka pabasa pari zvino izvo vati zvichabatsira kuti zvino zvidzokere pakufamba zvakanaka.
Tine vanachiremba 7 vakadzoka. Tinotarisira kuti zvichaita kuti situation yedu irambe ichiita zviri nani. Tatichishanda zvichinetsa apo naapo asi zviri kuita zviri nani. Totarisira kuti vazhinji vachatouya kuti situation yedu idzokere pakare.
Taedza kunzwa divi remadhokotera kubva kumunyori wempilo Doctors Association Dr. Mutavisi Bebe asi vange vasingadavire nhare mbozha yavo. Asi mumwe dhokotera asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo sezvo ati anotyira upenyu hwake, ati iye nemamwe madhokotera echidiki vepampilo havazi kudzokera kubasa kusvika hurumende yataura nawo zvisina kutyisidzirana mukati. Health Services Board yakadzinga madhokotera anosvika 400 40 munyika yose, asi hurumende yakazoti yapa madhokotera ose mukana wekuti adzokere pabasa pasina mubvunzo. Asi masangano eZimbabwe Hospital Doctors Association pamwe neSenior Hospital Doctors Association ari kuramba akatsika madziro achiti hurumende haizi kuda kutaurirana navo muzvokwadi, izvo zviri kuita kuti nhengo dzemasangano aya dzisaende kumabasa. Masangano aya anoti pamusoro pemihoro isina kuvakwanira muzvipatara muna zvikwanisiro, mishonga nezvimwe zvinodiwa nevarwere. Vanachiremba vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana mari dzekuti vakwanise kuenda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru mukuru mubazi rezvemutemo muAmerica vaMichael Horowitz vari kupa humbo hwavo pamberi pekomiti yedare reSenate inoona nezvemitemo pamusoro pegwaro ravo ravakanyora rinoratidza kuti havana kuwana paine kurerekera kune rimwe divi munyaya dzematongerwo enyika pakaumbwa urongwa hwematikitivha emuAmerica eFBI ekuti vaferefete kana Russia yakapindira musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016. Kunaya zvakanyanya kwemvura muSouth Africa kunonzi kwawedzera dambudziko remagetsi munyika iyi, izvo zviri kupa kuti kambani yemagetsi yeEscom itatarike. Kambani iyi yagara hayo ichinetseka mukugadzira magetsi kubva muna 2008. Vanhu vari kuratidzira muAlgeria vapinda mukati meguta guru renyika iri reAlgiers vachiti vanoda kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iyo iri kuitwa mangwana isendekwe parutivi. Vari kunze kwenyika vari kuchema-chema nekukwira kwaita mari inobviswa nevari kunze kwenyika kuitira kuti vawane mapasipoti. Izvi zvinotevera danho rakaziviswa nehurumende nemusi wemuvhuro svondo rino rekuti yakapa mvumo kubazi raRegistrar General kuti ritange kubhadharisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinenge zvichida magwaro ekufambisa mari inoita madhora $310 ekuAmerica. Munhu anenge achitora pasipoti ari munyika anobhadhara mari inoita $56 yemaRTGS kuchitiwo anoda inobuda mukati memazuva matatu achibhadhariswa madhora emunyika $253. Anoda inobuda mukati mezuva rimwe chete anobhadhariswa $310 emadhora ekuAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza, vanoti komiti yavo yakatsigira zvakasimba danho rekukwidza mari dzemapasipoti evari kunze kwenyika senzira yekubatsira vanhu ava kuti vakasike kuwana magwaro avo vasakanganise ugaro hwavo munyika dzavari.
Chirongwa ichi takatenge tinacho isusu kuparlamenti Committee Foreign Affairs. Saka takatokurudzirawo, taigara tichikurudzira ivo veHome Affairs kuti mapasipoti aya vanhu vari kunze veda vangavabhadhari mapasipoti ava nemari yavari kuwana kwavari kugara ikoko. Kana uri kuAmerica uri kutambira kana maUS, kana uri kuBritain mapounds, kwase kwauri. Saka takazobvumirana tikati aiwa ndochirongwa chakanaka, nekuti dambudziko rakanga riripo nderekuti vanhu vanogara ikoko kudiaspora kunze kwenyika vaitumira hama dzavo mapasipoti. Saka mapasipoti acho dzimwe nguva mamwe airasika, ende zvimwe nguvawo futi zvaivatorera mari yakawanda rekuti vaitumira neDHL. Saka pavanotumira paya pavobva vatumira futi mari yekuti chii, enda munotorera pasipoti yangu. Saka vaidyirwa mari dzakawanda nehama dzavo. Saka iye zvinezvi zvanaka nekuti takabvumirana kuti vanoenda kuembassy, maembassy dzedu, vonoisa pasipoti yavo ikoko, vofika zvese ikoko, vobhadhara mari yavo ikoko. Pasipoti youya kuno kuHarare zvakanaka nediplomatic bag, dzogadzirwa kuno pasipoti dzodzokera nediplomatic bag, vonozvitorera kuembassy zvakanaka, kwete kumbotumira-tumira kwavaiita hama dzavo vachidyirwa mari vachiita zvei. Saka ichi chinhu chakanaka chatakabvumirana nesu parliament kuti aiwa ndo zvakanaka zvakaita minisita.
Saka zvinotarisirwa kutanga rini izvi, Honorable Paradza?
Zviri kutotanga izvozvi. Izvozvi takatoti izvi Foreign Affairs yakutoti diplomatic bag rambenge rakambenge ramira nenyaya yekuipa kwakaita zvinhu yakutotanga. Takatopedza musangano wacho, takaita musangano wacho ini nemapermanent secretary eForeign Affairs napermanent secretary weHome Affairs, tikatoita futi namaministers acho iwawo tikapedza musangano wacho. Saka takatowirirana zvatova motion izvo zvatiri kutaura. Saka ichi chirongwa chatakaona kuti no chakanakidza, nekuti chaizopedzera kuti mhuri dzitambure, nekuti iwo kana wairiga uri webaba wemba hazvina kunaka, plus mahouse permit evamwe aizoexpire. Saka zvava zvisingaiti zvakanaka. Saka ndo zvatakagadzirira zvinhu izvi.
Asika Honorable Paradza, havasi vanhu vese vanowana mari inowanda kudaro pamwedzi.
Dambudziko ranga ririko revamwe vanhu vari vasingaoni zvatinoona izvo ndezvekuti vanga vajaira zviya zviya zvekuisa mari pablack market, zvekuti anotumira $50 kunoko, atumira $50 yobva yaenda kublack market yonoita kana kuti 300 kana kuti chii bondi, vomhanya vonoita izvozvo. Saka vanga vachifara zvikuru vachiti pasipoti yaichipa kumusha, pasipoti yaichipa kumusha. Ndo dambudziko rine vanhu vari kudiaspora. Kushata kune kwakaita zvinhu kunoko vanofarira zvikuru, nokuti ndo vari kutokanganisa kufamba kuri kuita mari kunoko. Ndo vari kuita another way yandikati muchirungu, they are fueling black market, ende vari kufara vari ikoko. Asi ndo the first people to criticize kuti hanzi nyika yatadza kutongwa zvakanaka, nyika yakuondonga, nyika yakuita sei. Saka taakugadzirisa zvinhu zvacho izvozvo zvinoita kuti nyika isaita sei iite zvakanaka.
Haisi nzira here yehurumende iyi, Honorable, yekuunganidza mari yekunze iri kunyanyo wa munyika?
Iwe ubvunze vateriri vako kuti hurumende yashata chii pane kuti kupei zvitupa zvamuruda kuti mutambure, sei muchida kuramba muchida kutambura? Izvi ndo mubvunzo wamunofanira kubvunza vacho vari kutaura izvozvo, kuti sei muda kuramba muchitambura hurumende irida kuti musatambudzika. Plus constitution yeduka iri very clear, inoti munhu wese ane kodzero yekuita dual citizen. Unogona kunge une pasipoti yekusouth africa chipa chekusouth africa asi uchida futi chitupa nepasipoti yekuzimbabwe. Saka zvinobvumirwa neconstitution dual citizenship. Saka tiri kuti tikutevedzera constitution, chamaa kuvenga ipapo chii? Muda kuti mungoramba muchikiritisaiza hurumende kuti yatadza taakuitira zvinhu zvakanaka, makuti futi hamuzvi. Saka munodei?
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi Paradza vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vanhukadzi vakawanda vari kunyunyuta nekukwira kwaita mitengo yezvinhu zvavanoshandisa panguva yekuteera. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Am I married Rumema? Avo vane vanasikana vaviri vaudza Studio 7 kuti zviri kuvaomera zvakanyanya kuti vakwanise kutenga zvinhu zvekushandisa panguva yekuteera.
Mitengo yemapedzi yadhura, ende zvakutiomera sevanhukadzi, uye kunyanyanyanya sevanhukadzi vane vanasikana, kuti pamwedzi unoti ako iwe samai ote vanasikana vako, seni ndine vana vaviri, zvinhu zvakangooma hazvo, nokuti mwedzi wega wega zviri kudhura. Ukati utsvaga ayaya mamwe anenge akati chipisisei, anogona kukusvuura kana kukupisa, nekuti munongozivawo kuti kunhengo dzedu kunoda kunyatsobatwa se uri kubata kacheche. Mitengo yacho yaoma.
Mumwe mwanasikana, Rutendo Zhou, uyo anotanga atenderera zvitoro zvakawanda mudhorobha achifunga kuti angawana kwekutenga kwakachipa ati zvamushamisa zvikuru kuti mapedzi aimbotenga nedhora rimwe chete ava kuita madhora makumi maviri.
Makwiriro aita mapedzi akahuma. Maepiskai last year taitombowatenga dhora, iko zvino akudaidzira $19.99 izvi zvinhu zvatiomera isu sevanhukadzi nekuti mari yacho hatina kwekuiwana. Apa hakusi kuda kwedu vanhukadzi kunge tinge tichienda kumwedzi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi muzvitoro zvakasiyana-siyana mukati meguta inoratidza kuti paketi yakachipisa inenge ine mapedzi pakati pemasere negumi iri kuita madhora gumi nematanhatu, ukuwo paketi rine matambunzi gumi nematanhatu richiita madhora makumi manomwe. Mari yakawanda zvikuru takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika panguva iyo vanhu vakawanda vasina mabasa. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye inoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Muchichwa, vati mitengo yezvinhu iri kumhanyidzana nedhora rekuAmerica asi mari inowana veruzhinji iri shoma. VaMuchichwa vatiwo zvakakosha kuti hurumende ione matanho aingatora kuitira kuti zvinoshandiswa nemadzimai panguva dzekutera zviwanikwe nyore kuitira kuti vanhu vasashandisa zvinhu zvisina utsanana.
Tikatarisa budget rakataurwa naminista refinance, vakaratidza kuti pachava nemarebates ekubatsira makamba anogadzira mapedzi nevanotora mapedzi achiisa munomu. Izvi zvakanangira kuti mutengo wacho uitewo zviri nani. Taona futi kuti minista vakaisa uprogramu zvakare yekusupplya yekupa mapedzi kuvana vechikoro vasikana, zvinanganisa nekuda kubuilda confidence yavo kuti vaite zvakanaka, vave vakasununguka mune zvese zvavanoita. Hurumende inokurudzirwa kuti ipindire ione kuti sezvo mapedzi ari a basic needs yevakadzi, tione kuti zvingaitwa sei kuti zvinhu zvisavadhurira uye kuti vakwanise kuzvishandisa zvakanaka.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemukuru weConsumer Council of Zimbabwe, Amai Rosemary Siyachitema, avo vati vanga vasiri munyika nekudara vakwanisi kutaura pamiresangano ravo nenyaya yemitengo iyi. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vakazivisa kuti mubhajeti ra2020 vaizosendeka mari inodarika mamiriyoni mazana mana kuti izotengera vanasikana vekumaruwa vanenge vasingakwanisi kutenga zvekushandisa panguva dzekutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Manika Diamonds yakunda Chapungu 2-0. Ngezi Platinum yakunda Cape United 3-2. Tel 1 yaita Mangange neWange 1-1. Mushowani Stars yakunda ZPC Kariba 2-1. FC Platinum yakunda Black Rhinos 1-0. Harare City yakunda Dynamos 3-1. Chicken Inn yakunda Herentals 2-0. Kuchiti Blauyo Chiefs yakunda Highlanders 1-0. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rekuti vari kunze kwenyika vakwanise kuwana mapasipot avo nechimbi chimbi mushure mekunge vabhadhara mari inoita madhora mazana matatu ane gumi nemasere ekuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musiyerere nawo zvakare. ZANU-PF yoronga kutora mamwe mapurazi kuitira kuti ipe vechidiki vayo. Hurumende inorasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni matatu yemadhora ekuAmerica kuburikidza nekutengeswa kwenzvimbo dzekugara zvisiri pamutemo mumadhorobha nenzvimbo dzakapoteredza. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo muzvipatara zvehurumende umo varwere vari kutora nguva yakareba vasati varapwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku-Studio 7, ngolwesithathu mhlaka 11 ngoMpalakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
thina njengabazali kuyasikhathaza kakhulu ukukhwela kwe-fees kwemali zezikolo, ngoba asilayo leyo mali, asiyiholi leyo mali, kayikho ezikhwameni zethu. Kanti-ke kukhwela i-fees, kukhwela lokudla, kukhwela zonke izinto okwenza kube nzima ukuthi sikwanelise konke lokho.
Amalungiselelo awukujabulela ikhisimusi yasethundubazweyi kuqonga kwentengo yempahla yezitolo kanye lendleko zesikolo ezomnyaka ozayo.
Ebiza kangaka lapha thina sise-UK lapha i-passport i-£75, i-powerful passport e-United Kingdom £75, kukuthi i-passport yase-Zimbabwe ibe yi-300 and something, ilani engaka ikufanisa abantu for nothing. Lo
uhulumente uthi abahlala emazweni sebezahlawula $300 amadola emelika i-$318 ukuze bathola ingwalo zokuhambisa zamapasipoti. Abenhlanganiso ebona ngokuxhola amabele i-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi uhulumende ulokho engakabanikezi uncedo lokuhlawulela indleko yokuthenga amabele aluthembisayo olwama-subsidies. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amalungiselelo awukujabulela ikhisimusi yasethundubazweyi kuqonga kwintengo yempahla yezitolo kanye lendleko zesikolo ezomnyaka ozayo, ikakhulu kulabo abalabantwana asebesiyaqala izifundo zesecondary lalabo abalabantwana abafunda behlala khona kuma-boarding schools. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi likhala ngokuthi ukukhuphuka kwembadalo yama-school fees akuhambelani leholo abalitholayo, ngoba isisebenzi sikahulumende sihola inkulungwane yamadola awe-RTGS, kodwa izikolo zikahulumende zibiza amakhulu ayisithupha amadola i-600, kuthi lezo ezilabantwana abafunda behlala khona ezama-boarding schools zibiza inkulungwane ezine zamadola i-4000 RTGS, ukudla kungabalwanga. Unobhala wenhlanganiso emela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi bakhathazekile ngokukhuphuka kwembadalo zesikolo.
Thina njengabazali kuyasikhathaza kakhulu ukukhwela kwe-fees kwemali zesikolo, ngoba asilayo leyo mali, asiyiholi leyo mali, kayikho ezikhwameni zethu. Kanti-ke kukhwela i-fees, kukhwela lokudla, kukhwela zonke izinto okwenza kube nzima ukuthi sikwanelise konke lokho. Kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengayanga esikolo, bese sizala abantwana abangafundanga, ukuza kwenza ukuthi lizwe lingathuthuki.
Unkosikazi Nokubonga Ngwenya, isakhamuzi sakoBulawayo olomntanakhe oqala izifundo zesecondary ngomnyaka ozayo, uthi ube lesifiso sokuhambisa umntanakhe esikolo esilohlonzi, kodwa imbadalo okumele ayikhiphe ngeke ayenelise.
Mina ngilo mntanami obhale u-grade 7. Ekubhaleni kwakho u-grade 7 wenze kahle kakhulu sibili, ukuthi lami bengifisa ukuthi ngimhambise ezikolweni lezane ezingane eziphezulu, kodwa ngikhangela ukuthi indawo lapho engithole khona eMaranatha ifees yangikhona isuke yabaningi kakhulu, ukuthi nxa beya kuthi 2000 ngapha kulama uniform, kulamabhuku, yonke into efunekalayo, imali yonke engaka sizayithatha ngaphi, ngoba sabe singayenelisi ukuthi siyithole. Asiyiholi, asilayo. Ikanti ngayo uhulumende uyangenela akhangele ukuthi ziyakhwela sibili izinto, kodwa kukhwele kube le lomkhawulo ngoba kubuhlungu abantu abethu bayazongani siyabakhalala singasafuni ukuba sesikolo kodwa kungayisipho kungumumo okhona elizweni.
Unkosikazi Mildred Nxumalo esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi lapho okufunda khona umntanakhe eDominican Convent kufunakala inkulungwane ezedlula ezilitshumi zamadola i-13,000 RTGS njalo bakhuthazwe ukuba bayibhadale lo nyaka.
Thina abazali siyakhala lapha ngokukhwela kwamafizi lokhu sidane kakhulu ngoba amafizi lawo akhwele kakhulu. Mina umntanami useDominican Convent uhamba ku-grade 4 next year bathi bona bafuna 13,000 and le mali yakhona siyitholi and bathi bona bayifuna this year singakafiki next year. Asikwazi ukuthi uhulumende ngasinceda njani ukuthi amafizi lawa ebe ngcono lathi sikwanise ukubhadalela abantwana. Wesikwezwa kufuneka la ma-top ups angapheliyo imali yakhona iningi kakhulu asiyikholi.
Umnumzana Thembelani Dube ongumsekeli kanobhala wenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineo uthi inani labantwana abazabanjwa ngamandla ukungayi ezikolo lizaqansa kakhulu.
Thina abazali siyakhala lapha ngokukhwela kwamafizi lokhu sidane kakhulu ngoba amafizi lawo akhwele kakhulu. Mina umntanami useDominican Convent uhamba ku-grade 4 next year bathi bona bafuna 13,000 and le mali yakhona siyitholi and bathi bona bayifuna this year singakafiki next year. Asikwazi ukuthi uhulumende ngasinceda njani ukuthi amafizi lawa ebe ngcono lathi sikwanise ukubhadalela abantwana. Wesikwezwa kufuneka la ma-top ups angapheliyo imali yakhona iningi kakhulu asiyikholi.
Ingcwethi zezemfundo zithi ukuqansa kwenhlawulo zesikolo kuza kwenza abantwana abaningi basuke ezikolweni abakizo bedinga ezilembadalo ephansi. Kuthi lenani labantwana abangasoze banelise ukuphutha izifundo lizaqansa ngoba umumo womnotho welizwe ungavumeli abazali ukuba babhadale indleko zesikolo. Imizamo yokuxhumana labo gatsha lwezemfundo kuhulumende ayiphumelelanga kodwa bethule umbiko othi abalalo ulwazi lokukhuphulwa kwembadalo zesikolo ngoba bengazange bazipasise lezinhlawulo ukuba zibhadalwe ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ebona ngokuchola amabele eGrain Millers Association of Zimbabwe ithi uhulumende ulokhu engakanikezi amalunga ayo imali abathembisa yona kulandela isivumelwano abasenzayo ngeviki edlulileyo sokuthi behlise intengo yempuphu. Ngakho balakho ukuyikhweza kusasa. Embikweni owethulwe ngumgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Tafazwa Musarara namuhla, inhlanganiso le ithe amalunga ayo awasoze enelise ukuqhubeka ethengisa impuphu le ngentengo ephansi okuthiwa ngesiNgisi i-subsidized, bona bengatholi imali yokubahlawula ngokwenza lokhu okuthiwa ngama-subsidies. Umbiko lo uqondiswe kumphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Msarara uthe lanxa imali le ingabhadalwanga namuhla ngolwesithathu intengo yempahla izakhuphuka kusasa, njalo behlisa intengo le uhulumende engakababhadali ngoba bethembile ukuthi uzagcwalisa isithembiso sakhe. Obona ngokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso umnumzana Garikai Chaunza ugcizelele inyathelo elithethwe yiGrain Millers kuStudio 7, njalo wathi uhulumende ubelesikhathi eseneleyo sokubabhadala njengoba wayethe uzakwenza lokhu intengo ingakehliswa. Kodwa umnumzana Chaunza uthi lanxa kunjalo belokhu belindile njalo belethemba lokuthi uhulumende uzababhadala bengakakhophuli njalo intengo yempuphu ngolwesine. Ngeviki edluleyo umnumzana Mthuli Ncube uthe intengo yempuphu isiyehlisiwe njengokuthembisa ukamongameli Emerson Mnangagwa, njalo i-10 kg ebibiza i-$100 isiku-$50 ngemali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuyithenga. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi ngempela intengo yempuphu isiyehlisiwe kwezinye izitolo lanxa abanye osomabhizimusi befuna ithengwe ngemali uqobo lwayo wathi eyo iCocash kumbe iSwipe. Abanye njalo bathi impupho isisilela izitolo ngenxa yaleli nyathelo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma lomnumzana Ncube ngalolu daba kumbe ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko njengoba incingo zabo bezingangeni. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Omunye wabasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ukhuthaze ugatsha olubona ngezokulima ukuthi lusungule njalo uhlelo lokuthathela abantu amasimu ukuze abelwe abasakhulayo bebandla lezanu PF ngoba bengelandawo zokuqhuba inhlelo zabo zokulima. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba. Linkuthazo uMohade uyenze emhlanganweni awenze labasakhulayo labamankampani alungisa inhlanyelo esigodlweni sebandla lezanu PF. Sikhathi sinye kuqutshwa umhlangano omkhulu womnyaka waleli bandla eGoromonzi duzane leHarare.
To government, to our ministries, especially the Ministry of Lands, the youth that are here, most of them, I am told, are missing from those that have got the land.
Ingcweti yezicubungula ezomnotho zithi lokho akusoze kwanceda ngalutho, kuzahle kwengeze inhlupho ilizwe elibhekane lazo. Lezi ngcwethi zithi njalo isimo somnotho weZimbabwe savele saqala ukonakala kusukisela ngomnyaka 2000 lapho uhulumende wasungula uhlelo lwakhe olwalungahlelekanga lokwaba kutsha umhlabathi ewabela abantu ababengela lwazi lokulima njalo bengela okukulimisa inhlanyelo loba imfundiso. Ukuthathelwa kwabanini plazi umhlabathi lokhu kwenziwa ngodlame kwabulalisa abantu abaningi ikakhulu abanini plazi abamhlophe. Lolu hlelo lubikwa ngabenhlanganiso yabamaplazi amakhulu eyeCommercial Farmers Union ukuba lwabangela ukuba amalunga alo edlula inkulungwane ezine balahlekelwa impahla ebiza izigidi lezigidi zamadola. Izisebenzi zabo zasala zingasela msebenzi. UMohati ukhuthaze abasakhulayo ukuba basungule ubudlelwano obuhle lamankampani alungisa inhlanyelo lemvundiso njengoba benxusiwe ukuzobukisa abakulungisayo emhlanganweni wabo weZANU-PF owenzelwa eGoromonzi. Emhlanganweni munye umgcini sihlalo wohlangothi lwabasakhulayo kulolu bandla oleZANU-PF Youth League umnumzana Poporaito Karepi ukhuthaze abasakhulayo laba kuba babisele izikweleti abayabe bezithethe emabhanga ukuze lawo athole imali yokukweletisa abanye lobabona kwelizayo. UTogarepi ucine ngokubonga umusa owenziwa libhanga ele Empower Bank eliyilo elikweletisa abasakhulayo abangela okokubambisa icollateral. Ngakho ke esithi kuqakathekile ukuthi abakweleta kilo babisele izimali abayabe bezibolekile ukuze lalo liqhubeke ngomsebenzi. Namhlanje idalela phezulu elePolitbureau leZANU-PF belikhangelelwe ukuhlangana lihlela ukuluhlu lwendaba ezizahlaziywa kulomhlangano owenziwa ngomnyaka. Lomhlangano okhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. Ukuzavunyelana emhlanganeni wanamhla owePolitbureau kuzaphinda kuhluzwe ngelinye njalo idale eleCentral Committee yeZANU-PF. Andubana kube yizihloko zendaba ezihluzwa emhlanganweni waseGoromonzi kusasa. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli zindaba izolo ukubana ibandla lakhe lilungiselele okweneleyo umhlangano walonyaka
okhangelelwe ukuphuma lamacebo okulungisisa okuhluphayo eZimbabwe okugoqela umumo womnotho welizwe ezombusazwe kanye lokuhluphayo ebandleni lakhe. Lo mhlangano okhangelelwe ukungenwa ngamalunga ezanu PF angaba zinkulungwane ezedlula ezinhlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguPraxedes Jeremiah.
Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela udubo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe zokukhuphulelwa indleko zokuthatha ingwalo zokuhambisa ezama passport. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Ngemva kokuba abebandla lamademocrats khonapha eMelika sebethule umbiko wokuthi kumele umongameli Donald Trump akhitshwe esikhundleni ngohlelo lo-impeachment, yena wazise umhlangano we-rally awenze esigabeni sePennsylvania ukuthi abakwenzayo ikudlalisa isikhathi ngoba kuzamenza avotelwe njalo ngabantu abaningi ngomnyaka ozayo. Edolobheni leMexico City umeli weMelika kwezokuthengiselana uRobert Lighter olobelane isivumelane lomsekeli wenhloko kahulumende yakwale Canada uChrystia Freeland nomongameli weMexico sokuthuthukisa ubudlelwano bamazwe amathathu ese-United States Mexico Canada Trade Agreement. Amadolobha amabili abedolobheni leJersey City esigabeni seNew Jersey avuke ubhova adubula abantu evinkilini abantu lesizalwane sesijewish esicine esidutshulwa abulawa ngamapholisa ngemva kokuba idubule abulala ipholisa elilodwa labantu abathathu. Ababeyizifundi zesikolo seGohole Primary esisemaphisa eMathabeleland South bathi baqoqa ukudlala ikhefu lekhisimusi bezingela usizo oludingeka kuntuthuko yalesi sikolo. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Ngalesi sikhathi iningi labasebenza kwele South Africa sebebhekise amabombo ekhaya kuya kudla amakhumukhumu lesihlobo labangane abakhula befunda esikolo seGohole Primary baphakathi kokuzingela usizo lokuthuthukisa isikolo lesi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeGohole Old Students Association umnumzana Mbekezeli Moyo uthi abafundi bakulesi sikolo bahlupheka baze baswele ngitsho lesitulo lamatafula.
Sakubona kubalulekile ukuthi sibe nenhlangano efana la yena leyi encedisa abazali, incedisa abantwana bethu abafunda esikolo esafunda kiso thina. Thina zange silithole ithuba lokuncediswa ngabantu kodwa sizama ukuthi sithuthukise isikolo sethu ngokubona ukusilela kwezinto uhulumeni ngendlela asilela ngakhona ekuncediseni esikolweni.
Unkosazana Edlove Sibindi laye owafunda kulesi sikolo uthi uncedo abalidingayo lugoqela amabhuku okubala, isamende sokuvuselela izindlu zokufundela, imali yokwakha iofisi, ucingo lokuvikela isikolo lesi kanye losizo ludingwa ngabafundi abahluphekayo.
Into eyangithinta kakhulu ukuthi ngikhule ngaze ngafunda isikolo ngaze ngaqeda, ngingazange ngibone ikhompyutha ngaze ngayibona sengimikhulu, kodwa ngazitshela ukuthi namhlanje lo osemuva kwami ngiyafisa futhi ngiyathanda ukuthi engahadluli kulokho engidlule kikho, athole imfundo engcono okudlule yami.
Ngakwelinye icela umnumzana Bhekizwe Xaba Ncube uthi bona njengabafundi abadala sokukunengi asebekwenzele isikolo sabo. Lokhu kugoqela ukuthengela abanye abantwana ama-uniform, amabhuku okokubhalisa, impahla zemidlalo yenguqu, le mpahla esetshenziswa ngamantombazana nxa esesikhathini.
Cabangela ukuthi ngalokhu kuhlangana esikwenzayo sizaba nawo ama-president azophuma esikoleni leso, nama-corporate leaders azaba khona esikoleni leso, nama-community leaders azaba khona esikoleni leso, ngoba bonke labo bantu ukuze babe effective ku community sidinga ukuthi labo bantu babe befunde kahle i primary education.
Lesi sikolo sakhiwe ngo 1954 kanti abafunda khona kudala laba bathi bafuna sibe ngesinye sezikolo ezibatshazwayo kwele Mandebeleni. Bathi ngokuthola uxhaso lwaneleyo lesi sikolo sizokhanga ababalisi abawaziyo umsebenzi okuyinto ezakwenza impumelelo yabantwana ibe mihle kubacandele ikusasa enhle. Bele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Uhulumende uthi abahlala emazweni sebezahlawula amakhulu amathathu amadola emelika $318 ukuze bathole ingwalo zokuhambisa zamapasipoti amatsha. Uhulumende uthi uhlelele imbadalo ngoba izaphathisa ekuthini amapasipoti lawo aphume ngesiphangiphangi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane umnumzana Khumbu Mlilo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngizwe sisile ndaba yamapassport ukuthi aba yi 300 and something amapassport ordinary passport iyaba ipassport enjani leyo 300 and something yabi isile visa ye Australia America Canada oro iyabi sinjani ipassport enjani leyo ebiza kangaka lapha thina sise UK lapha ipassport is £75 a powerful passport e United Kingdom £75 kukoti i passport yase Zimbabwe ibe 300 and something ilan engakho ikupani abantu for nothing lokho anguzwisisi ukuthi government ye Zimbabwe icalculator kanjani izinto zayo
manje ngokubona kwakho baningi yini abazayehluleka ukuthi bebe lawo ama passport awe Zimbabwe behlala emazweni
kakhulu mnunzana baningi kakhulu abazayehluleka cabanga nje kulabantu abaseBotswana kulabantu abase abakubo Mozambique South Africa ukuchintsha iRand to US dollars kuyakhosta kakhulu so kuzabanzimela lawo bantu ukuthi bechintshe imali to US dollars bethinge ipassport ye 300 and something iRand imali yakho nambona inenga kakhulu even lati khona lapha sise UK kuzabanzimela abanengi kakhulu ukuthi bedinga ama-passport. Cabanga nje makwe ukuthi mhlawumbe ulabantwana leyimuli lingu-3 lifuna ama-passport. Kuba nzima kakhulu ngeke uyenelise ukukhipha i-900 and something for i-passport kuphela.
Sikhuluma nje bekunjani ukudinga i-passport yeZimbabwe khona ngapho eBhilithane?
Uvele khona kuyi-headache ngokwakho kunzima kakhulu mina sengayizama ngayiyehluleka sengayizama kaningi kakhulu kuvele kuyi-headache vele itholakala nzima itholakala angazi mhlawumbe bakhona abake beyithole mina sengazama kaningi vele befike bengitshela izitori ezingacaciyo akulanto e-straightforward lapha e-embassy yase-UK.
Umnumzana Khumbu Mlilo isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane ubekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7. ELeBotswana lithi inkomo, imbuzi kanye labo babhemi abedlula inkulungwane kwajontshwa ngabeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2015. Kuze kube manje iBotswana ithi siyengeze inani lamapholisa emngceleni leZimbabwe njalo amazwe amabili azaqhubeka ikhulumisana ngalolu daba ukuze kutholakale amacebo okuqeda lezi inhlupho. Intathe izindaba eStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezomvikela kweleBotswana umnumzana Kagiso Musi utshele idale lephalamende ngolwesibili ukuthi udaba lokuntshontshwa kwezifuyo zisiya eZimbabwe solukhathazile. Kusukela ngomnyaka ka-2015 uthi inkomo eziphose zibe amakhulu ayisishiyagalolunye, imbuzi edlula ikhulu kanye lamadonki aphose afika amakhulu amabili kwantshontshwa kwasiwa eZimbabwe. Utshele idale ukuba sebezamile ukukhulumisana labeZimbabwe phezu kwalolu daba ikakhuluma bele mhlangano yeminyaka yonke phakathi kwamazwe amabili e-Joint Permanent Commission. Njengendlela yokwenqabela ukuntshontshwa kwezifuyo, umusi uthi uhulumende weBotswana usengezelele inani lamapholisa alinda esigabeni esibhekane kakhulu lalolu dubo. OweBotswana osuka esigabeni esibhekane lalolu dubo semabolwe engumlimi uMnumzana Siyamo Mpho uthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kade abalimi bekhala ngolahlelwa isifuyo.
Most of the these people they rely on this
abalimi abaningi baphila ngezifuyo ngakho ngibona ukuthi uhulumende bobabili kumele baxazulule lolu daba ngoba lungagcina lumemetheka lusiba ngokunye
because it will escalate into something.
Udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe uthi lalo kumele luhlolisiswe ngoba ludala kufuthelana phakathi kwezizalwane zamazwe womabili. UMnumzana Nkosi Ndiweni weZimbabwe esebenzela ezigabeni esemngceleni uthi udaba lokuntshontshwa kanye lokudutshulwa kwezifuyo selukhathazile njalo kumele abakhokheli bamazwe omabili bakhulumisane ngalo.
So yikho lokho sokusenza itension enkulu kakhulu ngoba abalapha sebezonda abantu bekhaya, abekhaya bazonda abantu balapha, uthi ekucineni kuyacina kuganyulwana sibi.
UMnumzana Mthabisi Dube ohlala eGabroni laye uthi ngombono wakhe udaba lolu sokumele luphuthunywe lulungiswe masinya kungakanekeleli phambili.
Ngibona ngathi okuqakathekileyo ukuthi amazwe womabili kumele ahlangane kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngendaba leyi ngoba abeZimbabwe labo bayakhala ukuthi inkomo zabo ziyabulawa uma zingacrossa zize kwele Botswana. Labe Botswana labo bayakhala bathi kusukela 2015 inkomo ezingaba yi-1000 lembuzi lamadonki kutshontshiwe kutshontshwa eZimbabwe.
Ilunga ledale lephalamende elimela isigaba esilabalimi abaningi abakhala ngokutshontshelwa isifuyo esebhobhirwa, uMnumzana Lucas Taulo uthi osekunzima ukuthi sekuliwa okumceke abeZimbabwe bengena bethatha isifuyo libhahile besithi labo ezabo inkomo ziyadutshulwa. Abanye abedale lephalamende eBotswana bakhuthaze abaphathi ntambo abagoqela ababonayo ezokulima kanye lezomvikela ukuthi bazame ukuthi kukhulunyiswane labeZimbabwe ngoba kumhlophe ukuthi isimo kasisesihle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ya kongeya yeah, yeah. Mangu boni ngoda yami iya pambana yizizwa ngathi ngisamane ungumngani wami awusithandisa uyawazi ukuthi uthele ngimi yele
Tina, sile temba li ukholisile li uzwa ukuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Abenhlanganiso ebona ngokuchola amabele eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi bazakhweza intengo yempuphu kusasa ngoba uhulumende lokhu engakabaniki imali abathembisa yona ukuthi bayihlise. Olivalelisayo ngosithandekile ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.